manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anhasi uri musi wesvondo kuvhumbi 22 2018 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanono Kawande ndiri mu Washington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi mutungamiri weMDCT vaNelson Chamisa voita misangano kumanikaland iri kupindwa nezviuru zvevanhu Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti Zimbabwe haifanire kusimbisa kubhadhara zvikwereti zvekunze iyo ichitatarika. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Lager Premier Soccer League nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDCT vaNelson Chamisa nhasi vaita misangano mukuru paRuwangwe Business Center kuNyanga North Manicaland nezuro vaChamisa vakange vari paKondo Business Center apo painge paine vatsigiri vavo vakawanda. Vamwe vatungamiri vari mubatanidzwa weMDC Alliance vari kuitawo misangano kunzvimbo dzakasiyana-siyana kumaruwa. Kuziya nezvemusangano wanhasi tabata mutauriri weMDCT muManicaland vakudzai Saruwaka kuti tinzwe nezvemusangano waitwa nhasi nemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa.
Zvanonoka zviri kuitika muZimbabwe zvinoshamisa. Zvuru nezvuru kumaruzevha kumadhorobha vakubuda zvinokatyamadza nekuti nguva yeshanduko yasvika. Zvataona paRuwangwe kunyanga North vanhu yaive mavhu nemarara mazera ese madzimai varume vana vechidiki vakwigura vese vanga vakaungana paRuwangwe vachinzwa mashoko eshanduko anga achibva kuna president wechidiki vachamisa
munoona sekuti vanhu ava vane chido chaicho chaicho here vachauya kuzovhota here kana kuti ndavanhu vanongouya nokuti vanonzwa kuti vachamisa variko vanenge vachida kungoonawo zviri kuitwa nevamwe vanhu
ndinoda kuti Tanonoka zvaakuitika rwendo runo nenyaya yekuti vanhu vakaregesa kutanga voters ronyowani last year pachirongwa cheDVR vanhu vatakuona zvasiyana nezvekudhara mazuva ano vanhu vaakuuya vazhinji vacho vanenge vanhu vatori registered to vote zvasiyana nekare paingouyawo vanhu nekuti voters roll gara riringoipo angarara angogara riripo asi izvezvi tiri kuona vanhu vazhinji vacho vari vanhu vakaregista nekuti vatungamiri vedu vari kuita mukana wavanozombobvunza kuti pane gungano riri pano vakaregista kuvhota vangani hatiri kuona zvishamiso chaizvo saka tiri kuzviwimba nekuti ini kwandinotobvawo nekwandinoswera ndiri kungosangana nevanhu vari registered to vote vanhu vangononokerwa nemusi wacho wekuti vaise vachamisa pachigaro
chinonyanya kukurudzirwa nevanhu kuti bato renyu riite chii pamarali esaya
ya tingati vanhu vazhinji vari kunyanya kusimbaradza nyaya yekuti kuzeki iko kungakunyatsoongororwa nekuti muZimbabwe muchakangozara fungidziro yekuti zeki yedu haina kuchena vanhu vachinzwa nyaya yekuti kune masoja kune maCIO vari kupindira mune zvematongerwo enyika vari kupindira mukubatwa kwezeki vanhu vari kuti vatungamiri kutarisisa ipapo so that zvinobuda zvizotadze kuenderana nezviri kutarisirwa nevanhu because vanhu vaakuziva kuti hapana zviri kupakerwa sarudzo yakachena hapana kana mukana mudiki diki zvavo nekuti zvanu PF ihwine saka ndozviri kunyanya kuchema vanhu kuti mareforms ngaongororwe vanhu vachiri kubvunzwa zvemasiriro nhamba zvinova zvisingabatsiri zvazvo kune vari kuzvibvunza kusiya kwekuda kuedza kuti vanhu vachiyidzirwe saka vanhu vari kuti izvozvo ngapaongoro zvakaroti matraditional leaders varegedze kutyidzira vanhu kana kushandisa chitafu sechombo chezvematongerwo enyika toda kuti vanhu vazive kuti masiriro nhamba haasiriwo anovhota masiriro nhamba kutorwa siriro nhamba zvireva kuti pauchavhotera paakutozivikanwa toda kuti shoko rinyatso kushambadzwa kuitira kuti vanhu vakatotorerwa masiriro nhamba kudhara vasafungidzire kuti hazvisina basa kuvhota nekuti vamwe vanogona kutyiswa kusvika pekuti aidha uchazovhotera zano nekutya oro kutoregedza kuvhota kwacho vachiti patinovhotera pacho panozivikanwa saka doda kuti shoko iri rirambe richizivisiswa vanhu kuti hazvina zvazvinobatsira kutora siriro nhamba yemunhu
musangano unotevera muchaita kupi
muno mumanikaland zvataakuzivata zvokuti zimbabwe yese chatobaka wekendi yega yega maalliance principles edu anenge achikushwa kuti aparidze shoko yeshanduko zvandiri kuziva ndezvekuti next weekend mumanikaland nekuti isu kumanikaland takapiwa wabiti ndova tinenge tichifamba navo kazhinji tinenge tiri kubhuhera kupa murambinda chaipo chaipo kumusha kwababa tsvangirai kuti tiratidze mhuri ikoko kuti zvatakasiyirwa navatsvangirai tichiri kuzviita nemazvo ndinofungidzira zvakare kuti svondo rinoya iroro musi wesande vanhu vangangosangana kwamutasa but hasi vatanyatsoziva kuti papi chaipo utungamiriri huchiri mukati mekuronga asi chiri pachena ndechekuti chitima cheshanduko chaakutofamba hachisi kumira next week vana veshanduko vanonga vachisangana nemamwe mashoko kubva kuvatungamiriri kuitira kuti moto wacho ubva wangobvira nyika yacho yese
avo vange vari mutauriri wemdct kumanikaland vakudza esaruwaka vari parunhare paruwangwe business center kumanikaland nestudio 7 misangano yepagore nepagore yeIMF neWorld Bank inokokwawo makurukota ezveupfumi magavhuna emabhanga makuru nyanzvi munyaya dzezveupfumi nevamwe kana kuti maspring meetings uri kupetwa muWashington DC nhasi Zimbabwe yanga yakamirirwa negurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa uye gavhuna webhanga guru renyika vaDr John Mangudla vachitaura nestudio 7 vari pamusangano uyu vamangudya vakati vari kuda kutsvaga nzira dzekuti Zimbabwe ikwanise kubhadhara zvikwereti zvayo kunze zvinosvika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana masere kana kuti $1.8 billion kunze kumabhanga akaita seWorld Bank neAfrica Development Bank Zimbabwe inoti ine chivimbo chekuti ikabhadhara chikwereti ichi inopiwa imwe mari mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu westudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr Gift Mugano vanotungamira zvidzidzo paZimbabwe Ezekiel Guti University
musangano yakakosha pakuti Zimbabwe inofanira kugadzisa ukama hwayo neWorld Bank neIMF kuitira kuti nyika iwane kuwandudzika paupfumi hwenyika tine chikwereti neWorld Bank IMF takabhadhara tinofanira kuwirirana neWorld Bank pari zvino Zimbabwe haina mari asi tinofanira kuwirirana kuti World Bank inokwanisa kutipa mari itsva itingati fresh capital kana tagadzira mapolicies anogamuchirika kuti right Zimbabwe open for business tabvisa indigenization tabvisa corruption taisa mitemo yemataxes yakanaka ikuita kuti nyika yachisimukira tinokwanisa kutengesa nyaya iyo yekuWorld Bank kuti titipaiwo katatendeuka ka mari yekuti tikwanise kutanga kusimudza business kana kuti musikati kutipa mari ngatichiwirirana kuti pamakore 3-4 achateera chekubhadhara yemari yenyu ishoma nezvishoma yetanga tinokwanisa kukupai
ko tichitarisa mabhanga iwaya reWorld Bank nereIMF akakosha zvakadii tichitarisa nyaya dzezveupfumi pasi rose
World Bank neIMF tikazvitarisa paeconomics ndove tingati vakafarana nemainternational commission of art ese tinoenda kutinovadzira macommission of art ndivo vanotendwa kuti kana wadhinda chitendo chacommission of art vazvisungirira kuti zvavari kutaura paya ndezvechokwadi sekuti paafidavhiti paya saka kana musina ukama neWorld Bank sekuti pamakore mashureva pamakore gumi mashure upfumi wedu usina kumira mushe politics inomira mushe World Bank neIMF vakambotiza muno muzimbabwe muno ma investor havauyi pasina World Bank nekuti hapana kuzwa certify kuti nyika iyi iri kuziya kwairi kuenda. Saka ivo havagotsikana nekuti mari yavo inovachengetedzeka here, mari yavo chaizvo investor ichadzoka here. Saka vakakosha vana World Bank. Asi dambudziko tinandire kuti hatina mari yekubhadhara, saka tinofanira kuwirira nawo maproposal edu. Ivo vanotibatsirawo futi kuti pa ideas kuti apa dai madai. Tikanga tateedzera izvozvo tichitenda kuti tinova tashandisawo tsvagirudzo dzedu nevane nyanzvi dzeupfumi hwenyika muZimbabwe tikawirirana kuti pamwe pacho anokwanisa kuti kukunyepera sezvo wakaita paSAP wakati titeso tikaenda musango. Saka tikapuwa advice yadzidzano pangwa una zako tikapangwa tine redu tikazi tikawirirana nyika inokwanisa kuenda mberi kunyange vasinatipa mari vachitipa advice.
Tichitarisa panyaya yekubhadhara mari kumasangano akaita sana World Bank, Dr. Mugano, vamwe vanoti munyika macho zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka zvekuti kuda kubhadhara zvikwereti kungava kutowedzera matambudziko acho.
Ndizvozvo zviri paviri zvatinofanira kuita ndezvekuti isusu hatifaniri kuzvisungirira pakubhadhara zvikwereti. Zvakanga zvaita vachinamasa pavakaenda kulima makore aya vakanga vazvisungirira kuti Zimbabwe ichabhadhara $1.8 billion muna 2017 April, iyo vachitaura muna October, ichireva kuti in 6 months vaifanira kunga vareza $1.8 billion. Tikamhanya tikanobhadhara $108 million kuIMF tikarichiti paimari vakaita meeting vakada tikupi mari musina mabhadhara World Bank hausati wabhadhara chikwere chajokoniya, saka tikupi mari muri kupaona mari.
Zvii zvingadzidzwe neZimbabwe apa?
Saka isusu tinofanira kudzidza ipapo kuti vana World Bank havakurumidzi kutipa mari. Pane politics apa. Ivava vana World Bank ivava zvinyo vanovaitira nyore kubvisa chikwere cheZambia, Mozambique nedzimwe nyika nekuti havana dambudziko nepolitics America. Nekuti munofanira kuziva kuti World Bank neIMF ino madecisions anomekwa nekuburidza nemavotes. America pachezvayo ine 17% yemashares eIMF semaenzaniso. Nekuti mari inobhadhara makambani manyika dzakasiyana-siyana kuWorld Bank, Zimbabwe tinobhadhara mari yedu, upfumi hwenyika iyoyo ndio unodetermina kuti inobhadhara mari yakawanda sei. Mari yavabhadhara ndochodetermina mavotes avo. Saka muri kuona kuti ari kuita America neZimbabwe iri kuti hati kubvisiri masanctions musati maita credible elections. Hati kubvisiri masanctions musati maita chino nechino. Murupa wana. Saka ndo zvimwe chita wakanda kwa wako IMF wako unovote manji. Vano 17% share. Britain inongo iri kuma 13% share. Saka munoro wane vote. Saka America haibu militipu ema anu kuti ndio edile mavote akawanda. Saka isusu tunofana kubadala chikwereti. Hase hatifani kusungirila tijiti chepo wama anu kuti hatifani kangona politics ziri behind the scenes. Saka ndino wira ane vano wane ma concerns kuti hatifani kuzuhura. Tunofana kubadala pere ni plana. Wana world denge na IMF wana umba tusungira watitipa ema re in 2 months. Isusu ameno tuku manjira kubi kuti tunopa mara in 2 months. Tinofana kujipa plani inoendra ne homo yedu.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Gift Mugano vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe live talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 PM uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Iko zvino tochienda kuna Evans Zininga achitipa chirongwa chevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai muchirongwa chesvondo rino cherechidiki chatinotarisa nyaya dzirikuitwa nevechidiki vari kwakasiyana siyana vachisimudza mureza weZimbabwe. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tagona kuita hurukuro namuzvare Tanatsei Gambura vari kuJohannesburg kuSouth Africa vesangano re 25 May Movement. Vanzvadzi, makadii zvenyu?
Tiri kwedu kana makadiwo vaiva.
Anonzi Tanatsei Gambura uyu ndiani anoita nezvei?
Tanatsei ndiri mwana weZimbabwe, ndakakurira muHarare, ndakauya kuno kuSouth Africa gore rapera kuzoita zvechikoro, asi ndiri kuZimbabwe ndakatanga kuita zvekudetembura, ndaita zveacting ndiri kuchikoro, saka ndozvandiri kuenderera mberi nazvo iyezvino.
Izvi makazvitanga riini izvi?
Ndine makore gumi nemana ndiri muform two ndakatanga kuita zvekuacta nekudetembura, saka kubva ipapo ndozvandinongoita nemamwe mabooks andakapublishwa, saka ndozvandinofarira kuita.
Kamutori nyanduri kaima akatonyorwa, tinogona kutonotenga mabhuku enyu?
Eya, tiyeti tiedzawo tichinyepedzerawo nepatinogona.
Kutarisa zvangu kuti muri mwana wechikoro muchiita zvekudetemba izvi nezvekuekita zvamataura izvi, zvakanga zvisingakukanganisei here kuita zvezvidzidzo zvenyu?
Zvinoitika ndezvekuti munhu kana uchiziva kuti zvaunofarira kuita kana zvichienderana mberi nekudzidza kwaunenge uchiita, unofanira kungogara wakarongeka kuti pese paunoita zvechikoro hazvifaniri kumikisana, unofanira kugara wakangorongeka uchiziva kuti nguva yekudzidza ndeyekudzidza, neyekuita zvemitambo ndeyemitambo.
Saka muri kuJoburg kwamuri uko, munombounganirwawo here nevanhu vachikuteererai vachikuonaiwo muchiita zvamunoita izvi?
Panguva inoyi ndiri kumbofambidza nezvechikoro, ndambomira zvekuita zvekudetemba nekuti kuno kuchikoro chaoma, saka tichida kuita kuti zvinhu zviite.
Ipo panhetembo dzenyu dzamunotsika idzi, yamunonyatsoti iyi ndo iri pamwoyo pangu chaiyo chaiyo, inonzi kudii?
Ndeyechirungu, inonzi ruins.
Ruins?
Kana muchida kumuka ndokwanisa kutoita ndotoshaura izvi.
Mumbokati rovei tinzwe vateereri vanzwewo kuti mwana uyu ari kuita sei kwekuJoburg uku?
Nditangi. Years before my brother died, we played Chiwande Wande in this house, discovering corners our parents had not stuffed secrets in, corners free of the rotting smell of insanity. He never grew out of his soft, smooth skin. I grew to hate games that fussed over my clothing. Brother soon hid behind the icy sweat of green bottles in the hazy, humid bar, drowned beneath the grainy froth of alcohol, waiting for me to fish him out.
Ndo imwe inonzi nevarungu here spoken word yamakuitai?
Ndiyo yacho inonzi spoken word, inoitwa pamberi pevanhu vachiteerera zvaunenge uchiita.
Zvii zvimwe zvamunazvo munhavawo muzvamakaviga zvamuri kuronga mazuva ari kuteverai?
Iye zvino ndakamirira kuenda kuuya iko kuAmerica. Ndakapinda muchirongwa chekuacta muguta reNew York iko kuAmerica. Saka ndakangomirira kuti zvemari zvikaita ndingave ndichiuya ikoko.
Ko, kune vamwe kavechidikiwo vari kunze uko vane shuvirewo dzekuti rimwe gore kana ndakura ndoda kuzoitawo sasisi Tanatsei, mashoko amungavapewo ekuvasimbisa nekuvatsigisa ndeyekuti kudii?
Ramba netariro yako, gara wakashinga, and kana une chinhu chaunoda kuenderera mberi nacho, shuviro yako inoita kuti zviite. Saka hapana chinhu chingadzi chinokutadzisa kuita chaunoita, asi shungu yako.
Ndovimba vechidiki vakateerera vanzwawo mashoko enyu etsigiso amuri kuvakandirawo ayo. Ndokutendai zvikuru nekupinda muchirongwa nesu. Regai tioneke vateereri tigosangana zvakare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.
Ndatenda.
Vateereri vedu, ndokutendai zvikuru nekunge muinesu muchirongwa chedu chanhasi. Matanga tichikurukura namuzvare Tanatsei Gambura ve25 May Movement, mudetembi, munyori. Toimba muchange munesu zvakare svondo rinouya pandichakuvigirai zvakare chimwe chirongwa chevechidiki. Ndinokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chezvechitendero chichitsigirwa nekambo Jesu isimba rangu kanoimbwa neChrist Like Choir.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unodi pasimba.
Jesu simba rangu,
simba rangu,
Jesu simba rangu, unodi pasimba.
Maniro akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande, ndichikuchingamidzai zvekare muchirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tinoromba rakanaka tiri mudunhu rekuTexas muno muAmerica, uko tinotaura naPastor Makai vePraise Covenant International Church. Pastor Makai, kwadzisai vatereri mugotudzawo nezvechechi yenyu.
Makadivi vatereri, sezvamanzwawo ndinoitwa Pastor Rebecca Makai, ndiri kushanda ndichibata basa raMwari mumuviri washe nechechi inonzi Praise Covenant International Church. Ndiri senior pastor. Ndinotungamirira madzimai, madzibaba, vana, vakomana, vadi vechidiki, vasikana, pamwe chete netuvana tucheche.
Mava nengo yakadini muchiita basa iri, Pastor Makai?
Ndichitaura ndingangoti ndakatendoka ndiri mwana mudiki, ndine 12 years. Saka ndogona kutaura ndichiti ndiri munashe ndaakusvitsa almost 37 years ndiri muKristu, asi ndakazotanga kuita basa rechifundisi 2005. Kusika pari zvino ndichiri kungoita basa rechifundisi.
Kuti munhu akamanikidzika akuteererei munotaura navo sei? Vamwe vari muzvibhadhara, vamwe vafirwa, vamwe vari kuneseka nenyaya yamabasa kana pokugara chaipo. Munotaura navo sei kuti vachengete zvamunotaura, vanzwisise kuti kunyange zvakadaro havana kuraswa?
Chekutanga chatakaona chinonyanya kubatsira pamunhu kuti akwanise kupfuurira mberi kuzviziva kuti uri ani, inodaidzwa pachirungu kuti self-identity. Inyaya yakanyanyisa kukosha zvikuru nyaya iyoyo, nekuda kwokuti nyaya iyi inyaya yekuti inobvira kubva tichiri vacheche tichizvarwa kusvika patave nhasi, kwozotiwo zvakare nezvatakasangana nazvo muupenyu hwedu. Zvese izvozvo zvinogadzira kana kuti zvinoshepa pfungwa dzedu nezvatinozokwanisa kuzova muupenyu, zvimwe zvatinoti zvinotibinganidza. Saka chinhu chatinonyanya kukoshesesa stereki kana tichibatsira munhu kunyaya yekuti munhu ngaazive kuti ndiani, identity yako yakanyanya kukosha kupfuura zvimwe zvese zvaunozonzwa nekuita muupenyu hwako.
Chamakasangana nacho mubasa renyu chakakurwadzisai mwoyo zvikuru chii, kana chiri chinhu chamunokwanisa kutaura?
Chandingangoti chakanyanya kubata mwoyo wangu kudzidza nekuvawo kuziva kuti ndichitarisa vabereki vedu kwavakabva, handina hangu kurwa hondo, asi ndichitarisa mauyiro akaita mamishinari munyika yedu nemaparidziro avakaita soko raMwari kwatiri, nezvazvinofanirwa kuva nezvandakazodzidzawo pamberi, zvataifanirwa kunge pfungwa dzedu levo yadzo iri, izvozvo zvakanyanya kundichungurudza.
Munoona kuti vanhu vechirume vanokutambirai norukudzo here? Vanoteerera zvamunotaura here? Kana kuti pane rusarura kuya kungoti uyu munhu wechidzimai?
Ini maonero andakaita pavanhu vose vandinobatsira, makapozi andobatsira, ndinochatisa zvakare. Saka ndakaona sekuti kuchinoita kuti ndigashirwe kunzwisisawo kwandakaita nekudzidza kwandakaita kupatsanura chinonzi munhu nechinonzi imba inogara munhu. Izvozvo zvinhu zviviri izvozvo zvakatibatsira kuti tikwanise kuti kana chitaura navana baba tovaisa panzvimbo yavo, vana mai voenda panzvimbo yavo.
Chitendero chine nzvimbo here mune zvamatongerwo enyika?
Yakakurisisa, yakakurisisa, nekuti kana muchiona zvinotaurwa nebhaibheri soko raMwari, vana Dhavhidha vave mapurezidhendi enguva yavo, vana Mozisi vese vatungamiriri vaya, mukaterechedza politics dzakatangira mubhaibheri soko raMwari.
Makaita sangano svondo rapera iri muchinamatira Zimbabwe nevatungamiri, zvakafamba sei?
Takava nenguva yakanaka. Zvataiita pangu pazuva iri rarisiri zvare kunamata tichikumbira kukumbirira nyika kuti tinokumbirawo kuti Mwari mutiitire zvakati munyika yedu yeZimbabwe. asi rakanga riri zuva rekurangarira zvakaitwa naMwari uye nezvirikuitwa naMwari uye nekutarisira zvichaitwa naMwari munyika yeZimbabwe. Dzimweni dzenguva vanhu hatigoni kunyatsombocheuka, tinoramba tingoti takangotambudza ruko tichingoti ndipe ndipo samo. Asi pane pakanakawo kumbocheuka, kumbotarisa kuti kunyange zvakaoma asi tiri kuchengetwa.
Nguva ndiyo yaita Shanje vateereri nemashoko iwayo abva kuna Pastor Makai vePraise Covenant International Church kuTexas. Ndinokusarisai nemufaro ndichiti tisangane zvakare zvondo rinouya mune chimwe chirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri kuWashington DC. Makaterera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri kuWashington DC. Tochimbotarisa zvabuda munhau dzemitambo yeCastle Lager Premier Soccer League. Capes United 1, Dynamos 0. Highlanders 3, Shabani 1, Chapungu 1, Rentals 0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbo... Anonakiza zvikuru. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri weMDCT Vanelson Chamisa voita misangano kuManicaland iri kupindwa nezviuru nezviuru zvevanhu. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti Zimbabwe haifaniri kusimbisa kubhadhara zvikwerete kunze iyo ichitatarika. Tashika kumagumo ya chirongwa chedu chanasi, iwa inesu uzakare mangwana. Kana mchida kutitumira tsamba mboja, zitumire kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa na uzedu zanasi pa website yedu voashona.com. Anoko eneka ene mfaro, ndini Tanono Kawande, ndiri mu Washington DC.
So who is it called?